chinhu chekutanga blessing ndechekutenda mwari kuti nyika yedu yezimbabwe yakaropafadzwa ichiwanika zviri kudiwa nedzimwe nyika saka ichocho chinhu chakanaka kuti upfumi hurimo munyika zvinotipa tarisiro yekuti tikaita zvinhu zvedu zvakanaka nyika yedu inosimuka asi dambudziko rauya pakuti nyika yese iri kuchema nekuda kwemapirwo ari kuitwa ari kunzi mainvestors maspecial grants vapiwa maspecial grants ivavo havasi kutaura kunyange nemadzishe nemadzimambo emunzvimbo imomo havasi kutaura nevagari vemunzvimbo imomo mutemo uri kutyorwa hakuna munhu anotenderwa kunoita prospecting kana kuti exploration muyadhi yemunhu asi zvinhu zvese izvozvo zviri kuitika saka ndingati dambudziko ndereku especially hutungamiri hwezimbabwe pakuti one vari kutadza kushandisa chiri mumaoko avo nekuda zvekupema kuti nyika yedu isimukire chechipiri vari kuita zvibvumirano nemaforeigners zvekushungurudza vanhu vavo saka idambudziko ndorinonzi muchirungu resource case
vachinyoka tipewo pfungwa dzenyu
chinhu chinonetsa munyika medu muno ndechekuti tinotarisa zvinhu zvose zvinoitika takapfeka maziso epolitics zvinobva zvakonzera kuti tikonewe kuwirirana pazvinhu zvatinofanira kuwirirana nokuti ndakateerera vamakuru vachitaura ini somunhu unotsigira hurumende ipo ndobva ndahwa kuti ndofanira kuti ndikakavadze zvavari kutaura nekuti zvinhu zvavari kutaura zvakati zvakaipa zvimwe zvachona ishuwa asi chavari kuti ndicho chikonzero chacho chokuti ihurumende handizvo zvinoitika muno muzimbabwe ndezvekudai pane mitemo yakangotanga pakatangwa nyika inoiri kuma1890 iri nyika yakabatana pamwe cause before that yanga iri nyika yekuti isheone kwake isheone kwake iri isheone kwake payakatanga kubatana musi wa11 September 1890 payakapiwa zita rokuti rhodesia ndo yava zimbabwe iko zvino yakaita mitemo yakawanda mumakore iwavo inokonzera kuti matarisiro atinoita zvichegwa matarisiro atinoita nzvimbo dzokumaruwa kunowanikwa zvichegwa akamira sei mutemo wokuti izvo munhu kana uri pamusha pako pakawanikwa zvichegwa pasi pomusha wako hazvisi zvako ndezvewazviwana mutemo wakaitiwa nekuburikidza neparamendi yaivako mitemo iyoyo ichiriko handinozviona mutemo wokuti izvo macommunal areas maland rights achona vanhu variko havana ownership vane right of occupation kwete right of ownership zvinoreva kuti izvo havagoni kupa mvumo iri kutaurwa izvi nokuti havana right of ownership mitemo iyoyo futi yakabva ikoko zvose zvataurwa izvi politics dzinowandisa ngativiranei kuti nyaya yemaresource rights nyaya yemaresources inyaya inoda kuti tigare pasi sevanhu vomuno muzimbabwe towirirana kuti chakanaka chaizvo izvo chakuti tiite nazvo ndechipi
vamaguu
saka tinotanga kubvunza kuti iko zvino izvi i-41 years after independence asi tine mumwe murume achiri kublema mitemo yakaiswa muna 1891 saka tanga tichiitei kubva muna 1980 vanhu vedu vari kugara kumaruwa masquata paland iri kunzi havana ownership kana kuti havana title to that land saka ndo zvinhu zviri kukonzera kuti president naminister Chitando vari kunyora anonzi maspecial grant vachishandisa part 19 nepart 20 of the mines and minerals act inotaura pamusoro pekupiwa kwemaspecial grants ende vanhu ivavo vanenge vapiwa maspecial grants vanenge vatova nepower rekuti vaende kunoita exploration wherever asi kunyange zvakadaro mines and minerals act haitenderi kuti ma explorer vaende kunoita exploration mumisha yevanhu munzvimbo dzinofudzirwa mombe 450 meters kubva parwizi 450 meters kubva paroads 450 meters kubva pamusha wemunhu asi zvinhu izvozvo zviri kuitika throughout the country saka panangotenderana chete navachinyoka ndechekuti nyaya iyi iri kuda kuti tigare pasi titaure semazimbabweans kuti taita dambudziko iri rogadziriswa sei
petaichirongwa chedu vachinyoka
ndokutendai hai munoziva zvavari kutaura isu kuti 41 years inyaya inogara ichizoiwa asi tisakangama kuti muna 2013 kwakaitwa constitution nyuwa mapato ose akakura ezvematongedzo enyika vakawirirana kuti constitution iyo yakanga yakanaka kunongova nomunhu umwe watoziva zvepolitics wakati haina kunaka ende iyeye munhu vamadhuku vano vakataura shoko musi unowera ndakafarira rokuti vanotsidzisa hurumende avo constitution iyi vakaifarira havana kukoshesa zvimwe zvinhu zvirimo zvisinei nezvematongedzo enyika nokuti vaifunga kuti ivo ndo vachadopinda muna 2015 muna 2013 imomo obva vadoita ivo hurumende nyowani asi zvepolitics hazvo izvozvo ndo zvinokonzera kuti mitemo inonoke kudii kuti zve41 years hazvigoni kuti zvipinziwe tichikangamwa kuti pakaitika 2013 zviri kutaurwa zvokuti vanhu vari kuchera zvisiri zvakanangana nemines and minerals act redway ngatiregei kuti vamunangagwana vachitambe tichikangamwa kuti izvo musi unou zuro uno chaiwo zaki yakanosunga munhu kumatisa donald wanga achichera pasimpo
ndingadi kungopindirawo ipapo
peta itizo
chandiri kufunga inini tisingaiti zvekutukana kana kupomerana mhosva chinofanira kuti chiitwe ikwezvino izvi ndezvekuti pane ruzha rurimo nyika yese pamusoro pemachina saka chaakufanira kuti chiitike ndechekuti minister of mines vanova ndiyo mukuru weparent ministry yemining vaakufanira kuadhiresa nyika yezimbabwe pamusoro pekodzero dzavo over their land nekuti muri kuitika ratingati farmer minor conflict dhakawa pakati pemucheri wezvicherwa nemurimi saka dambudziko iroro rikasagadziriswa pamberi apa tiri kuona vanhu vaakurudzisana saka minista vanofanira kuti vachitsanangure kunyika yezimbabwe kuti kodzero dzevanhu vari kumacommunal lands dzakamira sei mainvestors vakauya vachiita zvakati vari kutyora kodzero dzenyu vovapa mahotline tifonerei tiadresse maproblems amuinawo yamuri kusangana nawo kuburikidza nemainvestors vari kuuya vachipega mumisha yevanhu munzizi nemunzvimbo mumafuro ndofunga tikadaro tinofanira kuti tikwanise kuita hurukuro sevana vezimbabwe togadzirisa nyaya iyoyo iri kukonzera kuti vanhu vashushikane mumacommunities mavo
vachinyoka
kanandowirana nazvo izvozvo ndowirana nazvo 100% minister of mines kana kuti ministry of mines vanodiwa kuti vahwiswe panyaya yeconflict yefarma namina because inyaya iri kose kose inyaya iri kukonzera kuti vanhu vanetsane vanhu vakutosvika vamwe pakurovana pakukuvadzana pakudini iyoyo inyaya yekuti tose samazimbabweni apa ngatiwiriranei kuti ministry of mines inofanira kuclarify kuti mitemo inoti kudini kuvanhu vasati vatanga vanetsano munhu asati asvika kunopega une kodzero yokudini asati asvikapo muridzi wenzvimbo une kodzero yokudini unokwanisa here kumurambidza kupega unokwanisa here kuti zvo izvozvo clarity iyoyo inodiwa izvozvo haizvozvo ndowirana nazvo ende ndafara futi kuti chi tapedzera mukudini isu vana vezimbabwe tiri vaviri mukuwirirana pachinhu 1 chatinogona kutanga kuita kugadzirisa madambudziko atinawo